ichokwadi President Morgan Tsvangirai neumwe utungamiriri webato revanhu reMDC vachange vachishanyira provinsi yeMidlands kutanga musi wechishanu zvichireva izvo mangwana musi wa5 May 2016. Saka zvavanenge vachiita kuenderera mberi nebasa ravakatanga ndikangoti kutangisa kwegore rineri. Vakashanyira maprovinsi akawanda, vakatanga nomuno muHarare, vakaenda Bulawayo, vakaenda Mashonaland West, vakaenda Mashonaland East, vakaenda kuMashonaland Central, vakaenda kuMasvingo, zvokuti pari zvino vasarirwa nekuenda iko kuMidlands nokuendazve kuManicaland nokuzoenda kuMatabeleland North. Saka ndingangoti inyaya yekuti vari kungoenderera mberi nokusangana nevanhu vana veMDC, vana veZimbabwe vachivatsanangurira nokuhwavo zvichemo zvavo kuti veduwe nyika zvayava kumawere kudai todii, vatsvangirai munhu wavanhu vanoda kunzwa zvichemo zvavanhu. Is a grassroots mobilizer.
Tinoona kuti vatsvangirai vari kupinda mudunhu reMidlands panguva iyo dunhu iri riine makakatanwa akati wandei kubato rezano PF. Zvine zvazvinobatsira vatsvangirai here?
Pane zvakawanda chaizvo zvazvinobatsira, nokuti kuondomoka kwezano Midlands hakusi kuMidlands moga, zano PF yaondomoka kose. Vari kurwa pachavo, haisi hatina basa nazvo, nokuti vanhu vatongotaridza kuti ivo ipati yangosara hayo zita. Zvino isi tiri kutongoti sezvo tirisu pati inotarisirwa nevana veZimbabwe kuti tivabise muutapwa hwejipita tivapinze muKenani, ndosaka vatsvangirai nebato reMDC vari kuti handei kuvanhu.
Vaguti kungonzwa zvichemo zvevanhu chimwe chinhu, kwozotiwo kugadzirisa zvichemo zvevanhu izvi chimwewo chinhu zvakare. Zvii zvavari kuzoita nezvichemo zvavari kunzwa izvozvi kubvira pavakatanga kupinda muvanhu?
Ichokwadi, mubvunzo wako wakanaka zvikuru Jonga. Vanotiwo kana kuda uri kugadzirisa zvine zvanetsa mumusha, unotanga wawa kuti chanetsa chii nevari kunetswa nazvo zvinenge zvichinetsa. Saka ndo stage yokutanga.